Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misore na uzeduza nasi musangano we African Union unopera mukigali ku Rwanda vatungamiri vemu Africa vachinyorera na chibvumirano chekutengeserana uye paine kurudziro yekuti nyika idzi dzishandise mari imwe chete. Varimi vefodya votanga kutengesa fodya yavo pamisika yefodya. Hurumende ichiti chirimwa ichi chava kuiswa pasi pecommand agriculture. Kuramwa mabasa kwevana chiremba koramba kuchienderera mberi. Masangano akawanda achikurudzira gurukota rezveutano vaDavid Parerenyatwa kuti vasiye basa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kudiwa kuAmerica zvichitevera mhosva dzachakapara. Chomiswa mudare kuchiredzi chakatarisana nekuendeswa kuAmerica kuti chinotongwa nemhosva dzachakapara. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa zvingabatsira vari kunze kwenyika kana Africa ikabuda nemutemo wekubvumidza vanhu vemudunhu iri kuti vashanyirane pasina kubvunzwa mavhiza nezvimwe zvakadaro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 16080, 15580 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.